Lindi ni Marvelous Msanganya huye ndisiti hei no misoro ye na udzeduza nasi muhuro kurume 5/2018. Hurumende inodaidzira msangano nevatori venhau wokutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Mirizhonga yoramba ichinetsa muMDCT, nhengo dzebato iri dzichipuma na uroi pasina anobvuma kuti ndiye ari kukonzeresa mirizhonga zvikuru yakaitika muBulawayo neZuro. Studio 7 inotarisa zvakadzama makakatanwa ari muMDCT pakati pavaNelson Chamisa naMuzvare Thokozani Kupe. Vagari vepurazi reWakefield kumaNikaland voratidzira vachiti havasi kufara nekuti purazi iri rakabvutwa nevaive nhengo huru yeZANU-PF Youth League vakudzai chipanga. Vechidiki vakawanda mugweru vanonzi ndivo vari kubatwa neutachiwana weHIV. Muchirongwa cheLivestock na8pm tiri kutarisa mvonga mupopoto iri kuitika muMDCT umo muri kudeuka ropa vanhu vachirwisana. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 1380, 60801550 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakangana kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6 AM kubvira muvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.